Manera na kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimo Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 25 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika opa madzishe zvikakarara zvemotokari. Nengo yeparamende yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaHepmo Chidziva vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vari kutarisirwa manheru ano kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly kuNew York vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa kekutanga kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 vakati vakabatikana nebasa nekudaro havana kuenda kumusangano weUnited Nations uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezviri kutarisirwawo kuti zvichataurwa navashava, tabata mutori wedu wenhau Taboka Ncube ari kuNew York.
Tatarisira kuti vashava vachataura manheru ano hapasa panyatsozivikanwa kuti vachataura nguvai, asi ndivo vachange vari vekupedzisira kutaura muzuva ranhasi pavatungamiri vachataura.
Sei vari kutaura pekupedzisira?
Chaita kuti vachinje nguva yavo inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu. Saka United Nations inokoshesa vatungamiriri zvekuti inobhayati kana mutungamiri wenyika asipo, nguva dzekutaura kwenyika iyoyo dzinogona kuchinjwa kuti munhu anenge akamirira mutungamiri wenyika iyoyo asatangire vamwe vatungamiri vedzimwe nyika kutaura.
Ndezvipi zviri kutarisirwa kuti zvichataurwawo navashava nhasi?
Vashava vari kutarisirwa kuti vangabata nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, pamwe chete nevamwe vanhu nemakambani emuZimbabwe. Uyezve vakarutarisirwa kuti vangazobatawo nenyaya yekuti Africa inge ichipinda muUnited Nations Security Council, sezvo iri nyaya yavava nenguva vachikurudzira kuti inge ichiitwa.
Ndevapi vamwe vatungamiri vataurawo nhasi?
Vamwe vatungamiri vataura nhasi, pane mutungamiri wekuUkraine uko kune hondo, tinoziva vakawanda vari kutevera nyaya yeUkraine neRussia vaZelensky. Vamwewo vataura vanosanganisirawo mutungamiri wekuNamibia vachangobva kutaura, uyezve nemutungamiri wekuDemocratic Republic of Congo ndivo vachangobvawo kutaura vaFelix Tshisekedi. Pakati pevamwe vatungamiriri vanobva kunyika dzakasiyana siyana.
Mutori wedu wenhau weStudio 7 Taboka Ncube ari parunare kuNew York. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa madzishe zvikakarara zvemotokari makumi mapfumbamwe dzerudzi rweIsuzu. Danho iri rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti nyika haichazive zvakakosha nezvisina. Acosta Nkomo anotipanya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekupa madzishe motikari, vamunangagwa vati hurumende yavo ine gwara rayakatara rinotarisa kugara zvakanaka kwemadzishe, zvinosanganisira kuwana motikari dzekufambisa, kuisirwa magetsi nemvura pamisha yavo nezvimwewo. Izvo zvichaita kuti basa remadzishe rive nyore.
The facility ensures that the chiefs can
motokari idzi dzichaita kuti madzishe aite basa ravo nemazvo uye pasina zvinovhiringidza. Hurumende yangu icharamba ichiita zvakaita seizvi kusimudzira magariro akanaka emadzimambo edu.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwamashoko mune chimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaDarlington Chigumbu vashora zvikuru hurumende yavamunangagwa vachiti haichazive zvakakosha nezvisina kuvana veZimbabwe. Vatiwo nzara iri munyika ndicho chinhu chinofanira kutarisiswa nehurumende yombomisa zvokugoverana motikari panguva iyo vanhu vari kutambura.
Ndinoona sekuti takutoita dambudziko senyika when it comes kunyaya yatingati pachirungu prioritization. Ndinoona tinogore renzara, hatigoni kuramba tichingoti gore rega rega here tirikungopa machief motikari. Iye vanhu vari kufane nzara, hamugone kuti mumba vana vari kufane nzara baba vatinotenga zvavo sutu. Aiwa, hazvigone kudaro.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi Patswana University kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vatiwo zvaitwa nehurumende zvichawedzera ronda panyaya dzeupfumi kunyanya kupera kwemari yekunze iyo yavanoti yakakosha zvikuru kuti nyika isumudzire upfumi hwayo.
Mari iyoyi inozokonzesa kusadzikama kwemitengo munyika, kusadzikama kweupfumi hwenyika. Tozoona rate yakuita chamuramba muhuru, ndozvinochiitika nekuti mota idzi dzinoda kushandisa foreign currency kudzitenge. Sarana chipedza foreign currency iri munyika, ma US dollar aya chitenga chidzimotokari medzisiro. Tosara tisina forex yakawanda, rate yakutiza.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati vamunangagwa vari kutenga rutsigiro kumadzimambo nekuvapa dzimotikari.
Saka izvo zvaitika izvi tinogona kuzvitora kuti mutungamiri wenyika ari kutenga rutsigiro, asi ari kutenga rutsigiro rachishandisa madzimambo. Bhozi madzimambo nenyaya yekuti vane simba rekutonga matunhu avo vanoteererwa nenyaya dzetsika nemagariro dzedu, ndo vachataura vachizadzisa zvishuwiro zvemukuru wenyika kune vanhu vese vakasiyana siyana.
Asi mumwe wemadzishapi wamotikari nhasi vaNelson Murandu vekumasvingo kana kuti mambo nemauzhe vaudza Studio 7 kuti hapana bato rinogona kuvatenga nokuti ndivo varidzi venyika.
Isu tagara madzimambo hatina zvokuti tinonzi tingatengwa nokuti nyika yagara ndedu. Isati votegwi, hatina zvatombodzi kwai tinopinda panyaya dzepolitics nokuti nevekada yangu kukava opposition uri mujurisdiction yangu unongova munhu ari pasi poutungamiri hwangu.
Mambo Andrew Bvute vekumberengwa vatiwo motikari idzi dzinoshanda basa rakaita sekutakura varwere kuvaendesa kuzvipatara sezvo kumaruwa kusina motikari dzinotakura varwere.
Ini ndatakura vanhu vachiponera mumota yangu vanogwadziwa nematumbu ndichienda navo kumakliniki kuzvipatara free of charge, handivabhadharisi. Vanogwara zvikuru ndiro basa redzimota idzodzidzi. Vagwere vanogwara kumamisha maambulensi akurumidzi samambo ndidzo mota dzinotoita samaambulensi.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaudza paramende masvondo mashoma apfuura kuti mari inosvika mamiriyoni 16 emadhora ekuamerica akashandiswa kutenga motokari dzemadzishe haina kunge iri mubhajeti regore rino. Asi vamunangagwa vati madzishe anofanira kutengerwa motokari pamakore mashanu ega ega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Veruzhinji munyika vanoti kupera simba kwemari yeZimbabwe gold kana kuti zig kuri kuita kuti upenyu huvaomere sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uko mioro yavo isiri kuwedzerwa. Izvi zviri kuvhiringidzawo vemabhizimisi avo vari kuti vanogona kuvhara kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mazuva ano zvitoro zvizhinji munyika zvichatambira mari yezvegi, uye zvitoro zvishoma zvichiri kutambira mari iyi zviri kukwidza mitengo yezvinhu zvakanyanyisa. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vatadze kutenga zvinhu muzvitoro izvi. Kunyange zviri pachena kuti mari yezvegi iri kupera simba pamisika yeveruzhinji, bhanga guru renyika riri kuramba rakatsika madziro richiti dhora rekuAmerica rinotengwa nemazigi 13 nezviga zvipfumbamwe, asi pamukoto richitengwa nemazigi kuda rika zvakapetwa kaviri pamutengo uri pamutemo. Mumwe mushandi anotambira zigi amai Eva Nice Moyo vanoti izvi zvavaomesera sezvo mari yavo yave kutenga zvinhu zvishoma.
Because pamwe pachona vazhinji tiri kutambira mari iri mumazigi machona. Kana waenda kusupamaketi sanga kuna na OK unosvika price ichinzi iri kudiscountwa kana munhu achitenga nema US dollar, but kana achitenga nemazigi inenge yakakwira.
Dambudziko rakatarisana naamai Moyo idambudziko rakatarisana nemamiriyoni evanhu munyika vari kuti vari kuomerwa neupenyu sezvo mari yakaunzwa nehurumende iri kupera simba nguva dzose. Izvo zviri kuita kuti mitengo yezvinhu ivadhurire. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti kushaya simba kwezigi kwaisa vashandi pakaoma.
Zvinoita vashandi vakawanda ndezvekuti tochema kupi, tochema kuhurumende here? Tikaita zvokunodemonstrira tinosungwa tinorohwa. Tochengwa hakuna mwari here nekuti mwari mhinduro yacho inotora nguva isati yauya.
Munyori mukuru musangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJapet Moyo vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko raitika munyika nderekuti hapana kuwirirana munyika pakati pemashandisirwo ezii.
Zvazvinoreva manje ndezvekuti kana solution yacho hatigoni kuwirirana because vamwe vari kuti hapana chakashata, vamwe vari kuti zvinhu zvanyangara.
Mukuru werimwe sangano runomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaInnocent Tapiwa Marimo vanoti vakatoomerwawo nezviri kuitika munyaya dzemari yemunyika.
Kwidza watiri kuita mamitengo yemagoods nemaservice hatisi kuwana profit from pazviri, asi kukwidza mitengo kuti tikwanisewo kusurvive. Mukatarisa izvezvi kumhanyisa kwatinoita mabhizimusi edu, magetsi ari kutonetsa ende tinenge tichida mari dzakawanda wanda USD yekutenga fuel.
Gurukota rinoa nezvemaindustry nemabhizimisi vaMangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti havasati vaona gwaro rakanyorwa neRISET. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna gavhuna webhanga guru renyika Dr John Mushayavanhu, asi vachinyora mubepanhau reThe Sunday Mail Dr Mushayavanhu vakazivisa kuti vachatora matanho akawanda ekudzikamisa zigi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi zvakare vari chipangamazano webhanga guru renyika vaPersistence Gwanyanya vaudza Studio 7 kuti Monetary Policy Committee RBZ ichasangana nechishanu ichipangana mazano pamusoro pedambudziko rokupera simba kwezigi.
Chabuta musi wechishanu watakatarisana nawo pachigarwa dare iroro remonetary policy committee. Tazogara dare remonetary policy committee tinotarisira kuti haakuzonosvika kumuvhuro tenge taakutoziva kuti chichaitika.
Rakaparurwa zigi rakambotambirwa nevakawanda, asi rakatanga kushaya simba sezvo uremu hwaro hwange husiri kusanduka. Musi waparurwa zigi dhora rimwe chete rekuAmerica raitenga mazigi 13.56, asi nhasi range richitenga mazigi 13.98, pamukoto richitenga mazigi 30 kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri weGlenview North mudare reParamende vaHepmore Comrade Vondo Chidziva vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. VaChidziva vanova nhengo yechikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change chinotungamirwa navaWashington Ncube vari kupomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 16 Chibharo. Kuti tinzwe zvaitika mudare, tabata gweta remwana ari kunzi akabatwa Chibharo uyu vaTakunda Jacob.
Chibharo akabatwa nezuro, so vakarara vari mukastedi yakaturisa. Saka taenda navo kucourt nhasi initial tinova iyo inge research appearance yekusvika pacourt kana achinge vapesana nenyaya yekupomerwa. saka data processing yedu ndoonekwa kunyaya yakakodzera kuti ko saka mukodzi nyaya yanga ichikontakta yanga achitanga kupiwa next 3 months.
Vanzi vadzoke kudare riini chaizvo?
Saka next 3 months yekuti atapiwa 8 October, then iwewo vachiziva vabva vamandwa in custody. Chireva izvo kuti vanoenda nevanhu vepcs ndokwaanenge vakachengetwa ikoko.
Ko, kana vachida kupuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba, vanoita sei?
Kana vachinge vaine chinangwa kana shungu yekuda kuwana bail, vanenge vakufanira kuapply bail ravo kubva kuhigh court.
Gweta vatakunda Jacob vari parunhare muHarare. Vateereri, kana muchida kuona nhau dzedu dzichangoburwa, endai paWhatsApp modzvinya pakanzi VOA Shona. Mobatana nevamwe pama WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Apo pasi rose riri kucherechedza vhiki rekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Climate Action Week, vakaremara munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda anobva mukushanduka kwemamiriro ekunze. Mutoreri wenhau Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaremara vanoti munguva ino yenzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, upenyu hwavo hwatonyanya kuoma. Mumwe wevakadai anogara mudhorobha reMasvingo, amai Chetime nharaunda, avo vasingaoni vanoti nzara iriko iyi yave kupa kuti vararame nekupema.
Ndatimakore ano hatina chatiri kuwana, saka tichitenderera mukati mamasango hatina chatiri kuwana mwanangu. Chingava chikafu hazvose kupfeka, vana vechikoro tongozvionera. Ini mwanangu zvandiri kutoita izvezvi zvinondibetsera pachinambo chokugara pamba usina kana chokubata.
Vamwe vakaremara vanotiwo pakaita mafashamo emvura upenyu hwavo hunenge huri mujodzi sezvo vasingakwanisi kukurumidza kutiza zvinoita vamwe. Amai Gladys Maringire avakaremara uye vane vana vavo vanofamba nemauche vanoti munguva yekunaya vanenge vakatobatira hura mumaoko.
Iko zvezvi muchaona panguva ino yekunaya kwemvura, hatigoni kuvambuka mabridge kumbo. Zvidzimba kumusha uko zviri kutopinda mvura, hazvina kana namadhoho. Asi moti munobetserana vakaremara vari kunaiwa vari muzvidzimba izvozvo.
Muzvare Agnes Gurune anoshanda mubazi rezvedzidzo, avo vane usope vanotiwo kunze kukapisisa zvinogona kukonzera kuti vaite chirwere chegomarara.
Saka tiri kungoti isusu sevanhu vane albinism zviri kutiremera, zviri kutirwadza kuti tichashanda tiri muzuva, zviri kutinetsa zvakare.
Nyanzvi dzinoti kushandikwa kwemamiriro ekunze kunonyanya kukonzerwa nemabasa anoitwa nevanhu mune zveupfumi hwenyika semumaindastri munenge muchibudiswa hutsi hwakawanda uye kushandiswa kwemarasha. Zvimwe zvinokonzera kushandika kwemamiriro ekunze kutemwa kwemiti. Mumwe anoshanda munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaSidney Chisi vesangano reRainer Trust vanoti vakaremara havasi kupinzwa muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri.
Tinokwanisa kuunganidza zvinhu zvakawanda, asi nenyaya dzecorruption zvimwe zvona hazvisvike kune vanhu ivavo vanenge vari varwere, asi vanhu vanenge vaunganidza mari muzita revanhu vane hurema.
Mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Zimbabwe chinoona nezvenjodzi kana kuti risk and disaster management Muzvare Faith Zvomuya vanofamba nevochi yevanoti
zvakanyanyokosha chinofanira kuti chiitwe kuti chiva vabatsirike munguva yemafashama nemamwe madisasters angangodaro akonzereswa neclimate change idisaster education kunaiko kudzidziswa nezvemadisasters.
Vanomirira vakaremara munyika kuAfrican Union vanyasha nhau vanoti hurumende inofanira kupinza vakaremara muzvirongwa zvayo zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Panofanira kuva nemapolisi zano
encourage hurumende yedu madepartments osa anoona nezvema droughts nezvema cyclones nezveclimate change vamirire kunze kuti information ngasvike kune vese vakaremara.
Mukuru webazi rinoona nezvekubatsira vanhu munguva dzenjodzi recivil protection unit vari munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo vaadmopa zvakavambwa vanoti mutemo wehurumende ndewekuti hapana anofanira kusarira kumashure.
Pamusoro pezvo tine food distribution mitigation strategy yetinova tamu second blitz tichinotenderera tichiona kuti vanhu vari kupiwa sei, vari kupuwa zvine mwerere, vari kubatwa sei. Tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana kusanganisira nevane hurema.
Gore rino mhemberero dzeclimate week dziri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York kumucheto wemusangano wevatungamiriri wenyika weGeneral Assembly. Urongwa uhu hwakatanga musi wa22 Gunyana uchipera musi wa29 mwedzi uno. Pane zvirongwa zvinodarika mazana matanhatu zviri kuitwa kumuNew York nemasangano akazvimirira oga, hurumende nevamwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu veAmnesty International vaburitsa ongororo yavakaita muKenya vakati vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo havafaniri kupfurwa nemapurisa. Mapurisa emunyika iyi ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu 50 vairatidzira muna chikumi vachiti vainge vasiri kufara nemamiriro ezveupfumi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmo Jonasi neZuro, akatora chidano chechishanu makwikwi mafinals America's Got Talent kana kuti AGT season 19. Jonasi akakundwa nemuimbi wekuIndiana muno muAmerica, Richard Goodell, uyo akawana mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. Jonasi asvika munyika nhasi umo ari kutarisirwa kunge ari pagungano revanoita zvekusetsa vanhu reShoko Comedy Night muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo nekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, audza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti ari kufara nezvakaitwa naJonasi kumakwikwi aya.
Tinoti makorokoto makuru chayo chayo, zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinofadza zvaakaita kutopinda mutop 5 imomo. Ibasa huru raakatobata rekutosimudzira nyika yedu yeZimbabwe, saka ndinofara nazvo chaizvo.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu?
Vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ritori basa hombe chairo chairo, nekuti tiri kutaura kusetsa vanhu nerimwe rudzi, handiti rudzi rwechirungu. Saka kuti tinyatsonzwisisa culture ya avo tinyatsovasetsa chiri chihombe, chinhu chisingatarisirwe pasi, saka akatogona zvinoshamisa ipo paya.
Tiri kuona kuti pari zvino asvika kuZimbabwe uyezve achange ari paShoko Festival mangwana, muchaona achitambirwa sei semaonero enyu?
Ipapo handisi kunyatsoziva kuti achatambirwa sei, nekuti vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kumufarira, vamwe vari kumushoropodza. Asi ini ndinoona kunge vaya vari kushoropodza havasi kunyatsonzwisisa kuti maart kusekesa vanhu. So pane zvimwe zvinhu zvinogona kutaurika zvamunenge muchifunga kuti zviri kusoresa nyika, asi kungori kusekesa vanhu. Hapana chinhu chakaipa chandakaona chaakaita, saka naka ndinovimba vachamugamuchira zvakanaka.
Mungamupa mazwi eshingizo api?
Ngaaramba ainacho, ngaaramba achichimhanya chinhu ichi, nekuti atoratidza kuti atochigona. Vari kumufarira kune nyika dzakawanda muno muAmerica nekune dzimwe nyika dzakadaro, vakatogamuchira komedi yake vakaifarira. Saka ngaaramba achimhanyisa akadaro, nekuti ari kutaura nyaya yake yeupenyu hwake nemaonero ake. Saka hatisingamushoropodze kuti wazoitaurirei wakadaro, nekuti ndo maonero ake enyaya yake nekukura kwaakaita.
Tinoonawo kuti imi munoita zvekusetsa vanhu, mune zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo pari zvino?
Iye zvino ndiri kugadzirira Tiuma special. Pakupera kwa gore, tinenge tare kwa special ne one of the big networks emuno ma America. Nisatinda kubumizu kwa kutara kwa network ipi, but ichange iri network urusha yu sakan. Bogo za chukuru wanga pashi.
Vamwe vanga tiji, no badara irejo kuseta vanishi?
Unuzia basa rediri ya upindu uchiti kuna kubadarwa. Haupindu uchiti unda uchaga mari ya kawanda. Asi ukaramba waka chibata waka chikona. Chino badara cha izo. Munga ungo fonila kana maya wangu wano kutayati ntuku chenge twain.
Tinoona kuti manga mutori nemimwe mitambo yamukubva kwa iri mamurikubva kupi?
Ndikutobva ku Seattle, Washington izvezvi. Ndikwatanga dziri tibata basa tiri ikoko. Saka izvoda tambodzoka kumba tombozorora. Asi weekend ino tinenge tichirova kuti zvakare tiri muno muDallas, Texas.
Vamwe vangada kuzoti makatanga sezvo kuda kusedza vanhu izvi.
Ini ndingati ndakazvitanga ndiri kuchikoro chaiko ku Prince Edward. Tichingosekesa vanhu but hatina kumbobvira taziva kuti chinhu chatingazokwanisa kuita. Kutorara misa muri neupenyu but pandaka zo uya kuno back kuma 2000 ndo pandaka wono kuti inga chitori chinhu chandino kwanisa kuita vanhu vachitoseka ndo kutotanga kwandaka ita saka ini ndaka uya kuno 2000 asi ndakazotanga kuita basa iri 2005
vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vana wana papi
vanogona kuti follow up ama social media pages pedu ma social media pages angu yes akafanana mazita pa TikTok pa Instagram pa Facebook ne pa Twitter ya kunzi X mazivano vanongondiona vanongotaipa kuti Alfred Kainga rinobva rabuda vanobva vandiwana
Alfred Kainga achitaura na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 ari ku Texas muno mu America. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munika munonga mureke kwenye kungurwisa politics pose pose. Tana ma political prices in my shops. Tinema political compartments anogadzikwa nama politician eti zvataita zvinana youth women chakuti vo veterans zvikazodi zvikati zvose zvazvibetsera chine basa ndechekuita kuti nyika iraniwe on merit munhu anokwanisa kuita chinhu nyangwa ne 99 years regaite chinhu kusangogadzira zvinhu zvimacompartments zvisina zvinobetsera nyika zvisina kwazvinoendesa nyika.
Madzisha ari kupiwa mota nhasi nehurumende, iyo nyika yakaora zvayakaita izvi madzisha achipiwa dzimotikari. Izvo zvinongova pachena kuti hurumende mari inenge iinayo asi inoda kushandiswa mumadhira akaora. Ino vari vanhu vane chido nenyika yavo zvakainaka naka vangadai zvezvizvi dzimwe mari dzavanodai kutambisa dzingadai dzichiiswa muzvipatara mishonga vanhu vachirapawo vachirarama kwete zvekuti vanhu vanoswekufira muzvipatara nezvimwe zvirwere zvisingaurayi nyika ichinzi haina mishonga asi mota dzichingotengwa dzichipiwa vanhu vana chivhayo vachizowanikwa vaine ma40 million dzakainda dziri dzimari dzehori munhu wacho asingasungwi mari dzacho dzisingatorwi marodhi hatina maticha haasi kubhadharwa manesa haasi kubhadharwa saka kutonga kwacho kuri papi kana uri kuchivamba uchingotekeshera kudai.
Nyika yedu inenge basikiti ratizira rinoti uku rinorukwa uku rinorudunuka shuwa shuwa mukuru wenyika otla ukwira ndege rekuti aende kusummit yakakosha kudaro akarinda chituro anotya kuti akadzoka kubva uko anouya akatorerwa chituro here anoona chituro chagarwa here. Zvakaoma nyika yedu shuwa dai mwarapindira shuwa nekuti hei tatambura semuno musouth africa chaimo hamuchagariki mapurisa anogara achinetsa tichiita wakitina gonzo everyday kumusha kwacho naana kuna mabasa saka zvakaoma hazvo dai mashoko andotaura hurumende yamanzwa avo shuwa nekuti hei dai vatibatsira tatambura zvinotenda.
Pastudio yapo makadi tibuditsewo pamhepo. Ndidi sabhuku mondoro kwanyangu yeida kuno manyanya ana mavhaza pa radio ZBC ana mavhaza studio ana mavhaza achinjai maitiro kumana
masira sei pa studio pano muono wangu ngoti vanhu vano vekuMozambique ngavarapiwe zvakasununguka munyika yekwedu yeZimbabwe nesuwo tinorapiwawo vanhu vakasununguka patiri munyika yeSouth Africa munomu vanotirapa saka musatombofunga zvemishonga kuti inopera vanhu ngavarapwe chete.
baba wewanu baba chido gurei chandino kumbirisa ngati sinure iwa rume upfumi wakungo shandiswa makawana mazuwa ima election majaji wakanga wachipuwa motikari nezimba wamunanga kwa wari kungo pavanu zinu maringeno kuda kutaka utigiro kusupport kwa mazimambo wari kubadarirwa kusupport wamunanga kwa hakuna mambo unotunga mila tsika zechuano unogamuchira zinu zesimende zinu zechirungu zangaita sasuri mazimambo mazinji kana kutonga kwa ungachitonga heri ungatonga uchiti zampi yoviru ushaisha ndiani ungatonga uchiti mnanga kwa ushaisha ndiani iyo wachipuwa motikari wachini zindiri kukupai motikari matitu kutara na choko wali chiripo mazimambo matengwa mashanduka mapanduka mabamutika the culture matengwa mapara za chwanu
izo ifungwa zeva tereri vedu zisine nesu se studio 7 musakanganu uterera chirongwa chedu che live talk apo tiriku endera mberi tichitarisa zviri kubuda ku United Nations General Assembly tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele